kwazvai vaterere. Basa riri kufamba zvakanakisa chose. House of Stone Creations yakazvarwa mushure mekunge ndasuwa chikafu chedu chatakakura tichidya, asi ndisingachiwani nyore muno muAmerica. Nekuda kwaizvozvo ndakatanga bizimusi rekugadzira chimukui nesoseji. Uyewozve ndainzwa zvizvarwa zvezimbabwe zvichichema chema nekusanaka kwechikafu chemuno muAmerica. Nyama zhinji dzemuno munyika dzinobikwa neshuga, chinova chinhu chisina kujairika kumusha kwedu. Naizvozvo ndakaona zvakanaka kuti ndigadzire nyama inodiwa nevana vezimbabwe.
Zvinhu zvamakazitanga kuita mave kuno here?
Ini ndakagara ndiri munhu anofarira kubika uye anonzwisisa zvine chekuita nekugadzirwa kwezvekudya. Pandakafunga kugadzira chimukui nesoseji, ndakanyatsotura nguva yangu ndichidzidziswa kuzvigadzira neimwe kambani inobata iri kuCape Town, South Africa.
Zviri kutambirwa sei zvamuri kugadzira icho chimukuyu nemasoseji aya ekumusha?
Ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwandiri kupiwa nevatengi. Bhizimusi riri kugamuchirwa zvakanaka kwazvo mukana wokukura uripo. Pari zvino vatengi vedu vanowanzowanika pamasocial media platforms uye anonzi mareferals, kureva kuti anenge atenga atapirirwa nechimukui nebruvos ndiye ari kuudza shamwari dzake nezvekunaka kwemaproducts eHouse of Stone Creations. Ndinotenda chose kunge ndichishandidzana nemi vatefenyuri venhau muchishambadza kumhuri yeZimbabwe kuti izive basa ratinobata.
Makakwanisa kupinda mumisika sei kana kuwana makastoma?
Vazhinji vanotenga kwatiri zvizvarwa zveZimbabwe. Vamwe vatengi vanobva kunyika dzinoti South Africa, Zambia neBotswana. Tinewo zvakare maAmerican akarayira chimukuyu nebruvos vanoramba vachidzoka kwatiri kuzotenga uye vachishambadza zvigadzirwa zvedu.
Tinoona kuti kunze kwekugadzira chimukuyu nemasoseji, munogadzirawo zvishongo zvekupfeka pamwe chete nezvikwangwari zvekuisa mumadziro nezvimwe zvakadaro zvine mitupo, mazita nemadzinza nezvimwe zvakasiyana-siyana. Makatanga sei basa iri?
Chakaita kuti nditange bhizimisi iri ndechekuti ndaida kupakurira ruzhinji chidimbu chetsika nemagariro edu. Zvakandipa kugadzira atinoti macrafts anotirangaridza kwatinobva. House of Stone Creations inogadzira mhete, maneklesi, mabhodhi anodekitira mitupo yedu nezvimwe zvakawanda wanda.
Tinoona kuti zvigadzirwa zvenyu zvishongo zvizhinji zvacho zvakarerekera kumitupo. Sei muchinyanyofarira nyaya dzemitupo idzi?
Mitupo yakakosha pachivanhu sezvo ichiratidza dzinza remunhu. Naizvozvo ndakaona kuti kana uchinge uri mhiri kwemakungwa uye kure neveukama, zvakakosha kurangaridzwa kwaunobva. Saka ungave uri shumba, nzou, mofu, tiri pano kushandidzana nemi vatengi nechinangwa chekuti mudade nedzidza renyu sekutaura kwavamutukudzi uye kudzidzisana kukosha kwerudzi rwedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachitengawo kubva kwamuri?
Vanoda kutenga chimukuyu, bruvos kana macraft atinogadzira vanogona kutibata panhamba dzemuno muAmerica dzinoti 919-429-4204. Tinowanikawo www.houseofstonecreations.com. PaTikTok tinowanika @houseofstonecreations. Instagram inoti House of Stone Creation. Facebook House of Stone Creations.